Kwazwai muri Zimbabwe ndinomukamuchira muchirongwa chedu cheve chidiki uhlelo The Connection lelami uMike Hove. Welcome muri Zimbabwe mtswakazo muhle Zimbabwe muhle The Connection Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth related. Mtshakazo Muhle Zimbabwe Muhle. Today is December the 31st, the last day of the year. And in actual fact, for those that don't know, just in case you didn't realize, uhlelo lwabasakhulayo chirongwa chedu cheve chidiki is the last program that Studio 7 is giving to you in 2019. Of course, we'll still have the morning show in 2020. Mtshakazo Muhle muri Zimbabwe. Welcome to The Connection. And I'm your host, Mike Hove. Once again, muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu cheve chidiki, uhlelo The Connection lelami uMike Hove, on Tuesday the 31st of December 2019, New Year's Eve. Mtshakazo Muhle Zimbabwe Muhle, just a couple of hours until sesiyafika phela kumnyaka omutsha, umnyaka ka 2020. Nasi muchirongwa tonight on The Connection, seeing as though it's New Year's Eve and it's the last program of the year, I found it very fitting ukuthi hi, jigi, let's look back at 2019 and see ukuthi how Mtshakazo Muhle Zimbabwe Muhle gorera 2019, umnyaka ka 2019 uhambe kuhle na. So I'm looking to open up to the mics to you, Zimbabwe Muhle, Mtshakazo Muhle muri Zimbabwe vatereri vedu, to come onto the program as we recap on 2019 and of course as the nation prepares for 2020. The big question I have for you all, Natsum Chirongwa, is one: how was Zimbabwe rearing in 2019 with regards to politics, socially, economically, seeing as though 2020 is peaking and it's around the corner? What are your expectations for 2020? For those that are looking to join us tonight on The Connection, you can either text me on WhatsApp on +12024650318, or you can call me live on air, muri Zimbabwe Mtshakazo Muhle, on +12024650318 is WhatsApp, and +12026192077 is calling live on air. As we speak, muri Zimbabwe, we're broadcasting live on radio on a 909 medium wave frequency, pa 4930, 13860, nepa 15460 kilohertz. Sakakana mchina kupinda mchirongwa msakanganwe, mokwanisa hundi text up a WhatsApp, uyeje, mokwanisa hundi text up a kutufondra live parunare. Linga kwashu pela Mtshakazo Muhle Zimbabwe Muhle uti, as we speak, we're broadcasting live on our three Facebook pages. Sakamaka tira na chirongwa chedu cheve chidiki, uhlelo The Connection, lilami uMike Hove.
Eita, hola, Jipiko, Hamadzangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Hove. Tanki, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us.
Okay, so basically, if you look at the way transactions happen in Zimbabwe,
muri Zimbabwe, aiwa, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu cheve chidiki. Today is December the 31st, 2019, New Year's Eve. Now, as I mentioned earlier on, we are recapping on the year of 2019, which means we're going to be looking at incidences and events that happened throughout the year that not only affected youth, but affected the nation at all. So let's get straight into it. The first event we're going to look at happened in January 2019. Zimbabwe, aiwa, payakangotanga 2019. So the first clip that we're going to play will show you what happened in January 2019. Apo internet yakadzimwa. This happened on January 15, 2019. Apo vanhu vese kuZimbabwe internet yadzimwa nekuti hurumende yakachiti vanhu were passing on messages that could be detrimental to the government. Let's take a look at it, how the internet shutdown affected the economy. Take a look.
Basically, if you look at the way transactions happen in Zimbabwe, we've got the de facto national switch, which is called ZIM switch. By default. It is what we regard as the national switch. So we've got all the member banks in Zimbabwe, which are about 18 of them, interconnecting to Zim switch via what we call IPsec tunnels. So IPsec tunnels are actually, you know, channels which have streamed through the internet as means of interconnecting the banks and Zim switch. So because the internet has been shut down, it means the tunnels have also been cut off. So literally, since the internet was cut off, there wouldn't be any transactions coming from any of the banks being switched through, you know, the national switch. So literally, the whole system would not have processed a single transaction today because of this, you know, internet shutdown.
Yeah, so Zimbabwe Mushe, you heard there from Umnumzana Ubeven Shapeta. Young guy in Zimbabwe, he's an IT expert. Yena ube chasisa ngempela ukuthi hi, apo paka zimwa, dande mtande paka zimwa, internet. How did it affect the status of the economy? Sa, Beven angati nyatu tsanangura, ube chasisa ngempela ubeven, asiti hi, la apo wakichulu ubulembu, ube internet. Not just did it affect indlela, abantu babe kukutisa ngalbo, the way that people were communicating, papa sina WhatsApp, papa sina Facebook, papa sina Twitter, papa sina Instagram. Ne email chayo chayo yanga isinga shande takaona wana wanga kuscramble jo chokwadi wachi manya kuna na VPN looking for ways to break this internet block that had occurred, and some people were successful by getting VPNs and so forth. Bevan was explaining a city high on that day. Zimbabwe lost millions of dollars. Ngiyaphila njalo, millions of dollars. So that's one of the incidences that happened in January 15, 2019. Apo paka zima internet. But now, January was another eventful month in Zimbabwe. Another thing happened in January. Apo the nation at whole was crying. Zimbabwe Womuhle, in January, on the 29th of January 2019, panapa pachirongwa chedu chevechidiki, we hosted a program, apotati chikurukura, nyayekuti, the late Dr. Oliver Mtukudzi left us. This left the whole nation at whole broken and tears, crying. Not so long ago, apo Marvelous Mhlanganya, we and Gibbs Dube were hosting their program. They were talking about big incidences. Pinda omu mterera, no, it's Donald Mambo Maganya, aiwa. That's one of the moments that broke his heart. The one of the things that stood out in 2019. Let's take a look at a video where the youth of Zimbabwe were pouring their hearts out and showing how much they miss Dr. Oliver Mtukudzi.
Usawore moya kaneria, Maria newe, neria, neria, usawore moya kaneria, Maria newe, usawore moya kaneria, Maria newe. Kufirwa nemurume hanzwa, sinona moyo wekushinga. Usawore moyo kaneria, Maria newe. Usawore moyo kaneria, Maria newe.
Todi, what shall we do?
Zingani,
Zinzinja.
What shall we do?
What we can do is put our ladders in the air. But fear us keeping it over, mind you, we showing respect. Mova, we love to listen. Yeah, we'll still let it. We'll leave them shower walking cause nobody can believe it. You're like an uncle, a father to all of us. Fully came to be, you paved ways for all of us. One, and clean this when you were humble to all of us. That explains why there's so much grief in all of us. Born, I'm on the veil, I'm a show, I'm a way, won't give a call. I'm a kalang, I'm a tongue, I'm a way, won't give a call. How is it you love it, long as uncle was slang on this? You were a symbol of unity, see a power with me.
Why you start telling? What shall we do?
What shall we do?
That's the hell, Lily Coway.
Tony, rest in peace to the late Dr. Oliver Mtukudzi, a legend on its own. Nukuzonde nemtereri wangu kutara nga, ngezu kutingilo mlale ukala ungenayo kushelo, asizo nukutumbano kone kutu mweni. Kola kola mtereri, ndino mkamchere mchurungwa chedu, chewe chidiki, diana ripopo arinari.
Ye, magadi ungomu.
Ayu watiripo, zuru fambe. I want to tell them, come innocent, no pin, I'm drunk, and Timmy come out to speak up a new year. I want to tell you, 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 I want to
Zagamira Zaganaka. He has in Zango, Nita Nepa, Hassi. He is Pandavaka.
Chitarisa Zagaitika Munika, especially Zagasanga and Richidiki. What would you say stood out to you? Chichamgat Chakaitika, Chamgat Iwa Ichikaich, and different Agachangan was a guy to come in 2019.
Amkoma Zagatika 2019, Mabasa Anga Kuanika. Wana wish big one of the Zima drugs, Panama Timuguro, Aitwa, Asimoko, Gure, Ataka Kinder, Lodaku, Taraku, Matundri, President Dom Nangakwa, President Queen, DC, one of the Chinese, could you wonder what Chow Rivana? They look to the end of the city unit, Session 1, could it be by them, and the Matundri.
Mfunzo wangu kupetisira kwa muri mkoma ino tisata kupa mkana wukuti wukushuira hama nesha mwari zanyu gore izwara kanaka pane zwa makata risira kutuzucha chinja ere gore mugorera 2020
ayo wachokwa alise nisusi wechidik chana kufana watuto batane kutike ite fosu ni wakurodewe nika kutike unit iti batane pese shimu shimu chepe mizadine mbaba
Chi mkana uyuripo mkoma chishu ira iwa hama nesha mwari gore izwa lakana
chukutanga nwana kuzishu ira bachezo angu ili mdipindo mkoma lakana uyo nzo ishu ira oo nika yote Zimbabwe taiwa taku bama tambu ziku watiri siende mwengwe gore nyo antiteze unit kejitu nwana kuti wabereko angu wapinde gore ija nwana kuzotuo andofara na wanonzi wa mbure seni mbure kama tundura kukonde vari wangu wakizoti nda ombu gore isha
ayo watakunza wakanaka mkoma ino tinotenda kwa muri ndoti happy new year ayo watashika thank you mkoma ino nukupita mchirogwa tosangana next week at this right ndrugunzo ondine umo mtereri nyezo kutungilo mwenye mlaleli nangu ino yangena kushelo kola number 1 asizoni kuti ukola number 2 yena utini kola mtereri ndino mkamchira mchirongwa ngiyakwa mgela kushelo ndiyana ripopo arinari
ndiweni
baba ndiweni unjani
haa nyapira mboeti unjani
haa ngpilile happy new year baba
happy new year bra
asizoni pelumbono wako ndiweni nangu 2019 usahambile nangu 2020 usefigile ubona ngani 2019 uhambe kuhle na
u 2019 lo kahambanga kuhle kodwa ngikukhangelele ukuthi la ku 2020 lokho esakathi base fana yo foyethu asike yehle kuyo ngenxa ukuthi akukatintshilutho engikukhangelele kakhulu ukuthi kanti esinjalo uvalo ukuthi sizayo lesikolo abantwana kumele baye esikolo nje within 2 weeks time and ischool fees angkhona imali eqanjwayo echayisa abantu ngovalo engenza ukuthi ithole umuntu oseZimbabwe kanti uzayithola ngathi okuqala kungena umuntu osebenza ku-industry ngikhuluma ngama-doctors ayiwo akade eziqhashwa zikahulumende behlulene kwaze kwafika isigaba sokuthi agcine baxotshe umsebenzi kuyini okungalungiswa ekhitchini uma ngabe kusesigabeni selizwe lakithi sikhangele u-2020 kuze kwalo mehluko
hhayi ngiyakuzwa baba ndiweni kukhona na okwayenzakala kulo mnyaka ongathi hayi this is one thing I'll never forget
maqondana nokuphila siphila nje kuphela okwenzakeleyo lomnyaka ukuthi kube buhlungu kakhulu okungenza ukuthi singeke siphinde sikukhohlwe ukuthi kanti ngikambe kungabe kuze kuma kodwa kuphila ngokukhuleka la ngokukholwa ngunkulu
hayi siyakuzwa usungabikebingelela isihlobo labangani babantu wena
okunkala ngibingelela abantu abami ngiphila labo phakathi kweguma ngibafisela kumnyaka lenhlanhla manje kakhulu noma bebhoyane lesikolo ukuthi izikolo lapho zivulwa manje uNkulunkulu angenele kube licebo lakhe kuko konke unkosikazi wami enginayo egumeni izihlobo zami ezingaphetsheya kwezwe abakhona abangabazalwane lethumi nambili bonke ngiyababingelela ngithi ngabangene eminyakeni omutsha ohlambulukileyo uNkulunkulu abenzele izimanga bese ngingalibali manje ustudio 7 wonke abasakazi bonke ngibathanda bonke kakhulu uNkulunkulu abe nani
isikhathi hayi siyabonga babantweni kuwe sithi happy 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 new year sesifikile
awu happy happy 2020
hayi siyabonga baba sohlangana ku-2020 akithi ndiwena good. All right, I am Muriel Zimbabwe. That was Umnumzana Undiweni, one of our loyal callers. Uhleze ngena lapha kuhlelo uthi hi, yena ubona ngani u 2020 same banana, same story, just a different day. Pinda imchirongwa mutu zao maonrenyu. Early on, we highlighted incidences that happened in January. Takaona internet. Dande mtande richi zimwa. Boo! Shut down internet ku Zimbabwe. Hurumende yanga yetu. Vanu wanga wakunyanyo wandisa zunu. Hanzi manga makura kupidi. Vanu wanga wakura kupidi gura. Hurumende yanga iripo. Hurumende yava Emerson Dambuzo mnangako. Hanzi mamshandisa internet as a means of communication. Saka wakato bloka internet. Kuitra kutuizo zisa itike. But tatina wa Bevan Shapeta on that day, Chirongwa Takachibata, Muswa, 15 January 2019, wa Shapeta is an IT expert. Wakapinda mchirongwa wakatsana ngura wakati, kudzimwa kwakaita internet, the shutting down of ubulembu obe internet was something that led to ilizwe lilahlekelwa ngama million amaningi. Ama million lezwa mthokazi omuhle. Another incident we highlighted silahlekelo liqhawe lamaqhawe ngempela, a musical legend umnumzana Oliver Mthukudzi. So we saw abantu abasakhulayo were pouring their hearts out behlabela ingoma zabo. We played ingoma eka Kelvin njalo uLorraine Maplanka Stout, bona they were singing ingoma zikaTuku besithi ha ngempela silahlekelwe liqhawe lamaqhawe. Now as we move on to other incidences that happened in the nation throughout the course of 2019, let's move over to umnyaka ka March. Kumanika lenduko in March was a terrible, I repeat, terrible month. Nekuti aiwa ndipo pawakanyatso rowa nedutu mpengo Cyclone Idai. Cyclone Idai ravaged the western side of Zimbabwe. Manicaland was one area that was completely ravaged. A lot of people lost lives, a lot of people lost a family, and a lot of people lost property. Let's take a look at a clip that basically sums it all up, what happened in Manicaland in March 2019.
Baba emrumo wangu akasheka akawivhonemba bvasi apapo ari tune kamwe kamwana ka baba mukuru wangu saka sedikati onaka kashe kutotsvaga betinofukidzira ndipo pakare pachipana mazitomba saka ndombe zvino tichade kumbira kuti kana kune vana vakwanisa kutibatsirawo kuti tidini tikwanisa kutomutora
politika pakunaya kwemvura yakauya nemhepo yakanyanyisa kuzoti miti yatotange kudonha yadonha miti mvura yachobva mvura yachibva yadini bridge rorobva ratanga kutotorwa kwebridge rakadonherwa ngemiti
mvura
tasangana nenzara kubudikidza kwemvura cyclone idai yati konzeresere nzara
muri yangu handisi kuzoti zvakamira sei iko kumberi kwacho kwandirikuda kuenda nokuti network haisi kuita hapana transport maroads akavhara akazara mavhu kana akacherwa nemvura saka ndakutadza kuzoti ndofamba sei
Come in order to visit the families, communities, as well as the infrastructure and the reef that has been destroyed, so we can assess and determine what the government can do in terms of assistance.
Liyabona ke lapho that was what happened kumanikaland mumatch mabvamaonawo kokupedzira kwakune mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa apo vakanoonawo vanhu vakanovavhakacha kumanikaland vachida kuonawo kuti how bad was the impact of cyclone Idai pari zvino vasinganzwisise takaonawo zvekare over time 2% makanzi muri kubhadhara nafinance minister professor Mthuli Ncube ndiyo yakazoshandisa ndiswa kubatsira vanhu vekumanikaland asi hatisati tavabata kunzwawo kuti since then pane zvangati zvachinja here patokurukura nezvamamariro akaita mararamiro avo tikunzwawo tine muteereri I hear we have a caller asizoni kuti connect imweni kola muteereri welcome mune chirongwa chedu
hallo makadi
aiwa tiripo zviri kufamba
zviri kuita zviri naniwo
ari parunhare ndiani
ndi Joseph kupolokwani South Africa.
Mati masvika kuna 2020 here va Joseph.
Ndezvekutamburira izvi.
2019 akafamba zvakanaka here mukoma Joseph tudzewo maundering.
2019 mazino chaiwo kana tikatarisa zvino zvakaita semanatural disasters zvaitika muZimbabwe. Itori nhamo pamusoro peimwe nhamo vamwe vaitakatika kuna nachimanimani uko vanatuku vana vamugabe saka handifungi kuti pane rimwe gore rakamboshata zvinhu sairori
zvino makatarisira kuti pane besides that pane zvamungati ndicho chakaitika ichi chamusingangambo fema akakanganwa muna 2019 here
ini zvangu ndotongorwadziwa nekufa kwakaita samanyanga pamwe chete navamugabe nyangwe tisingatarisiri zvavo kuti vanga vari munhu akamira sei asi tozongorwadziwa nokusangana matambudziko akaita saiwawo kwozoitawo vamwe vakarasikirwa nehama neshamwari kusaidzi rokuna nachimanimani uko zvakarwadza zvakarwadza unombaiona kuti zvinhu zvakadaro hazvisununguri
hazvo chokwadi takunzwai mukoma Joseph zvino tudzeiwo nemaondero enyu pane zvichachinja here mugore ra2020 makatarisira kuti zvinhu zvichanaka here nyika ichadigwa shuga here
chikafu patafura handichiona apa kuti chikafu chingaenda patafura nenyaya yekuti vana vemuZimbabwe tangojaira kungozvishandira asi dambudziko roitika manje nderekuti nyange ukashanda mari yacho yaunobata haishandi manje mari yavakaisa padarire iyo ndo yatongochema nayo kuti vamwe vanga vachirarama nokutenga nokutengesa kunze kwenyika but manje mabhondi aya ndo akakanganisa zvinhu zvese manje
zvino mukoma Joseph sezvo mutungamiriri wenyika navo finance minister vari kuti hapana kwaari kuenda mabhondi todi
inyaya yekuti zvavewo havana chavanoshaya dai vanga vachiona nhamo iri kuona vana vezimbabwe kunyange vari kunze kwenyika because kana ukanzi uri kudiaspora zvireve kuti zvinhu zvatofamba musheka izvezvizvi tikatarisa nyaya yemagwaro ekufambisa hakuna magwaro ekufambisa kuti vanhu vashande zvakanaka kudiaspora ikoko mafuta edzimotikari munyika hamuna futi saka kusvika kunumber plate yemotikari muzimbabwe hamuna kana motikari inoiswa number plate inowana unotopiwa ichipepa chaiyo chaiyo saka unobva watongoona toti kana zimbabwe isina foreign currency hapana zvese zvinovimbisiwa vanhu izvi hapana kana chimwe chinombobuda
Mhm. Aiwa takunzwa mukoma Jose chipe time mukana uripo moresa yahama neshamwari muva shuvirewo gore idzva rakanaka.
Hai ndinomhoresawo kumusha ndinobva kumberengwa uko ndinomhoresawo hama dziri kumberengwa munzvimbo yekumberengwa kwayoga. Ndozomhoresawo friend yangu iri kuna Bomb Sprite uko inonzi Nkomo. Ndinomuti happy new year, tapinda nyangu tanga tichitambura tambura asi tapindawo zvekungoberoberowo.
Aiwa takunzwa mukoma Jose, tinotenda zvikuru. Musati maenda kwandiri, ndoti kwamuri mukoma Jose, happy new year.
Happy same to you. Maita basa nokuti batawo.
Aiwa chike chirongwa ndechenyu, modzoka next year handiti. Right, ndiri kudzwa kuti ndinevo muteereri ahiya nyilo munyu mulaleli ongenayo kuhlelo asizweni ukuthi umlaleli yena uthini ngodabule khona ekudwini. Khola muteereri nyakwamukela kuhlelo, ndinomugamuchirai muchirongwa ari parinhare ndiani.
Halo mtana, sivangani Zhou.
Va Zhou, zviri kufamba ya?
Zviteni hamene ikoko.
Aiwa tiri bo, mapinda here muna 2020?
Takatarisira kupinda zvino kamwe tiyasarasira tasvidza.
Aiwa musatye mukoma, tinosangana
2019 ndochinja, ndisingamodi kuzonzwa zvakare muupenyu hwangu.
Maguta hamuchadi?
Ndaguta, tatambura nayo.
Chii chakanyatsokunetsai patotarisa gore rakuti gore rapfuura, gore ratosvika kumagumo, pane zvakaitika here zvamungati ichika ichi handife ndakakanganwa manje?
Ya 2019 kubva pakodzero dzevanhu muzimbabwe. Mapurisa akaita biri yekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya muzimbabwe. Kuenda nevakuru vakaita sana vamugabe ana tuku nezvimwe zvezvinhu zvatorangarira nazvo 2019 jara tabudzika panyaya yemari apa. Yatitambudza zvakanyanya.
Makatarisira kuti pane zvichachinja here mugore idzva ra 2020?
Ya 2020 ndiri kuona neshanduko huru. Kusanaya kwaita mvura ukuri kuradza kuti nzara iyaya iri kuinda mberi, zvekuti ndiri kutokurudzira vana vezimbabwe kuti dei tanga tasimba kutoita iri minamato chaizvo. Ndioni paine chakanaka chiri muna 2020.
Kana munhu wese achiti hapana chakanaka chinobuda, vazvo zvino todii, nekuti hatingaendere mberi tichitambudzika ka.
Taiona sekuti kamwe Jehovha vangapindira tangozama kuti pamwe zvamatongerwo enyika zvingabetsera, asi takatarisa zvikona kuti tingatarisira zvedu kutaurirana, asi nemabudiro akaita mahoti handioni pachikwanisa kuti pave nekubatana kunogona kuendesa nyika mbiri.
Aiwa takunzwa zvakanaka vazvo. Tichipeta chirongwa, mukana uripo uyu, pane vamunoda kumhoresawo here hama neshamwari muchivashumirirawo gore idzva rakanaka?
Ndinoda kuti nditi batei imo yemachinja munomo mhanderondezi. Ndinoda denhu rekuwadhi wani. Ndinoda munomo wadhi sei mandiri vachademana kandira chiwara kuwadhi 11. Jesi Musandi jonga tawanda kuwadhi 5. Ndozobatawo hama neshamwari, hama dzangu dzekwazivi dzese dziri muno mumambo. Ndozokwazisa mhuri yangu yandinayo pano nditi ngatipindei mugore dzamwe zvakanaka.
Aiwa takunzwa zvakanaka vazhou, kwamuri ndoti happy new year, handiti mudhara.
Nee, kwamuriyo asi ndiri kuti kavatirivarombo vakomana kupota tichifonafona ikoko kunonesa torai nhamba zvedu ingokota ndichifonera tobara tiri pamutongeani
aiwa musatye mudhara zvo zvagore idzva zvamoita ka instead of kutifonera panapa live parunhare ke zvikanetsa munongotitumirawo meseji pawhatsapp muchiti aiwa bra mike ndoda kupinda muchirongwa musatye brazvo ndinokufonderai handisi
akawhatsapp tizaisimira zvadekunga zvinenge akawandisa deida kutopinda muchirongwa almost jaivi
musatye musatye chirongwa ndechenyu handiti mudara
andiriya
aiwa totenda zvikuru kwamuri ndoti hepi hepi handiti
neniwo hatinai goredza zvakanaka
aiwa ndiyo ndiyo ndiri kunzwa kuti ndine umwe muteereri I have another caller ungenayo kuhlelo singakaqhubukeli pambili lohlelo asi tateni mulaleli sizwe ukuthi yena umlaleli uthini ngodabule khona ekhotweni khola khola mteereri ndinomugamuchira emuchirongwa who's on the line there
yes makadi
aiwa tiri nani zviri kufamba here
zviri nani chose
ari parunhare ndiani
ndi Genius Mapenzi
Mr. Genius, zviri kufamba here mapinda muna 2020 here Genius?
Tapinda zvedu but zvinhu zvacho zvakaoma
chanetsa chii?
Vamunangagwa vatiuraya.
Hinda.
Gore racho rakapera vachingoita kuti zvanyirira zvichitambura so zvinhu zvacho hazvibatani.
Tichitarisa gore ra2019 pane zvamungati ichi ndicho chakaitika chandisingafe ndakakanganwa here
chiripo
ndechipi chacho
kurohwa kwakaitwa vanhu vachiuraya vanhu zvisingaiti hazvanyirako zero dzevanhu nekupa mafake promises vachingotaura zvinhu zvavasingaiti
manoita nekunzwa kuti zvemamultimillion deals
ya
aiwa ndakunzwa zvakanaka mukoma Genius aiwa takunzwai tichitarisa gore ra2020 sezvo ratosvika mukoma makatarisira kuti zvese zvichachinja here mamega deals achabudirirawo mamiriro akaita upfumi hwenyika ochinjawo munyika vechidiki vawanawo mabasa vowanawo mukana wekuzvisimudzira
kana pasingorine pati inonzi zanupf chete hapana chobudirira asi kana zanupf gavhamendi zvezvanhani zviro zvokubatana zvacho chero vakabatana zvakachobuda bekause zvavari kuda zvacho vamunangagwa vachazviti havasi kuda kutsva pamwe munhu anovaenanisa kuti vatitaurirane saka
asi wani muna 2000 mukoma Genius wani muna 2008 vatsvangirai navamugabe vakambobatanawo zvinhu zvikafamba zvakanaka
but vakazoraia kuti tsvangirai wacho saka hapanoti tyisa kuti tidi vachitamisa vapindi
aiwavanourawa
futi nava
aiwa takunzwai zvakanaka tichipetawo mazoenyu ekupedzisira pane vamuri kuda kumhoresawo here muchivashuvira happy new year kanaka
ndotimhoresa moms vangu namudhara nevapana vangu Genius Lee Jim Kelvin pabikita pana Michel then ndozokwazisawo hani dzimwe hama dzangu dzese dziri kunzvimbo dzakasiyana siyana
okay aiwa takunzwa zvakanaka aiwa tinotenda zvikurusa mukoma Genius tosangana muna 2020 kwamuri ndoti happy happy new year ndizvo izvozvo nyedzi kuti nyilo munyu mulaleli ongenayo kuhlelo khola khola muteereri nyaya kwamukela kuhlelo ngubani okhona ecingweni mulaleli hello
hello
yes ntate how you hello kola
muri kundinzwa
tiri kukunzwai ari parunhare ndiani
James
mukoma Jimmy mapinda muchirongwa zviri kufamba
zviri kufamba chaizvo
masvika muna 2020
South Africa
ndati masvika muna 2020 here mukoma Jim
handisi kuunza
zvakanaka oriht regai ndikumbira producer wangu kuti akufonerei back and then toona kuti tingakupinza muchirongwa here Mkoma James, mchiri pwere? Hai, oti si kubegele pambili ngohlelo, si ibonu kuti abalaleli bona bathini makhasini ethu amathathu. Ku VOA Ndebele kulonkosi uthi lishona njani umsakazo omuhle, sesibala nje couple of minutes sesiyafika ku 2020 mina angiboni kule nguquko ezaba khona uma inkokheli esikhona zingahloniphi amalungelo oluntu ayisiyabonga nkosi ngalombono wakho ufundani uthi listening in Mpumalanga kunjani eMpumalanga fundani asibone ukuthi abantu bathini bani wari kuthiko on our different pages pa VOA Studio 7 ngatone ukuthi bani wari kuthiko ndikona zvekare pane vanhu vazhinji vada kupinda muchirongo wari kuisa manhamba tinotenda zvikurusa Hanzi na Peter, I'm watching you from Eastern Cape, Queenstown, ku South Africa, Kuriseko, ku South Africa, Charles Vaisa, Namba, ku Zimbabwe, Arutu, nduda upina mchirongwa, Innocent Vatine, niyo, nduda upina mchirongwa, ndripa Cape Town. Tax Aruguti, I'm watching you live from Zambia, Muriwanji, Bratax. Aaron Aruguti, okay, I'm listening, thank you, Kuriseko, mkoma, Aaron. Joseph is saying, I'm watching you live. I'm in South Africa. Call me. Argu South Africa. Vaisa number. Tishaku fundere mkoma Joseph. Ewa guatizo Vaisa. Hanzi. Nukumbro mbo pinda o nazi mchirongo. Please, please, please. Talent Argu today. Happy, happy new year kwa muri. Mr. Guatizo. Wazo wafagi nombolo. Ugole South Africa. Uguatizo. Geneva Argu titiripo pachirongo. I wat uzuru kufambere mkoma Geneva. Ngatuone ukti abantu buona batini. Gukasi letu ele VOA. Shona. Pa page redu re VOA Shona, ngatuwane kutu wano arukutiko. Pa VOA Shona, Hanzi na mkoma Donald ndifone reiwo. Ayu watisha kufundra ya mkoma Donald. Valentine, arukuti Botswana, here. Tumelang ntate Valentine, oka ntate nake shop, ke shop, kwa nakere. Happy, happy new year ntate. Dixon Aruguta, Iwa, watching you live from Polokwane, pra Mike, Iwa, thank you so much, Kuriseko, Polokwane, Vaisa, number, taka, tarisa, rukutichakufonrai, mind, piri, Aruguta, kwa izuwa, mkuru wangu, nrukukona, wakona chitowa, Aruguta, listening live, pa Bristol. Nyezu, kutu ngilomu, nyumlalili, ongenayo, kushelo, asuzenu, kutu, umlalili, yena, utin, ngota, polokone, kutwini, kola, kola, mtereri, nyagwa, mgele, kushelo, ndino, mkamchira, mchirongwa, arupara, narindiani.
Yoni, kani,
Baba, nyoni, unjani?
Maradi niko ndukuruwa ndriku marondra ndinu mjomi.
Mkoma joni, zhukuru famba ere, zhuri seko.
Wakomana, tili ufara wakomana, tili mwombo tibata onda foniro. Kukustudu, nunga nikate chipiri mgure, ino na mwedwe.
Aiwa, ona ima apinda ka mchirongwa, itakuto.
Ima reda reda, ipa papa, wakomana, saka oma mpunge.
Nenyuye, nenyuye, hakuna magezi ku marondera.
Hakuna chini, tukeri kwa ndo gara, kukeri tombo murima, mwagato tibi,
nozo. Itarisa gorera 2019, mungati zwaka famba zwaka naka, uongo wako murugu gara murima, mungati zwaka famba zwaka naka.
Hakuna, hapana hopu mdaro wangu, amnao 51 years, njigara mira Mzimbabwe, muno omu. Gorera 2019, I think, the worst year.
Of your 51, muripa hazo panyika?
Panyika, ino njigara ama.
Shai. Zino tichitarisa kuti gore ra 2020 ratosvika. Mungati pane zvakachinja here? Pane zvichachinja here? Makatarisa kuti pane zvichachinja here?
Mvura ndiyanga ifana kutoti pa relief manje akuna kurukuraidza kuti akuna mvura kana mwara akatsamwa. Denga rakatosa mama yangu. Saka 2020 tututarisa kuti makata kwakatoma. Izvozvi zvipfungwa dzakatosangana pandakarara pamusoro pemubhedha pano ndirikufunga kuti vana vanoenda sei kuchikoro vakamira sei atapera tina kana mabhiti mishonga haipo muzvipatara umu ende hama yangu ka wakauya kuno kuyufeel bad. Halo,
ndirikunzwa enderai mberi mati.
Nika ino ye Zimbabwe ruwengo rimo muno mundo wangu ndoraita kuti mwari atsamwe makakatanwa chete hakuna kutaurana zvakanaka ende vatinenge takatarisira vacho vari kufamba vakatarisa pasi nekushiya kuti chapinda vanhu vatinavo vachiruvengo saka 2020 hakuna hope as long as zvakamira zvakaita izvika vanhu vachitimuka ichakumajini kuti wo unonga sei kana mwana panikidhi wasingaende chikoro vako vachienda ijustink of yours konirika gentlemen mazimbabwenzi tine tava neruvengo rwakashata chaizvo tashaya kuti ende ukatarisa munomuka taimbofunga kuti makawanda machechi but machechi aya akandonga masome of them ka akava masatanisi ndovari kuita zvinhu zvedu zvisina wese kudai saka 2020 hakuna mayangu hakuna I need you to come back and see what I'm talking about. I'm not casing anyone, I'm not casing, but we don't have hope. Everything is done, we're done and doomed. It's all period kakara.
Saka hapana kana chinhu wanichamungati this is something good chakabuda pamuna 2019.
Hakuna munhu atakamira naye wacho wari kumunetsa vamwe vachimu marondera munomu. Chanisa ndo munhu ataita tachatitora wakamutesa mwana aye ari kutivangare vakamuridzira kuti munomarondera muno munhu achijara muti zvo ndotaura ruvengo rwacho rwatinaro chanisa because the opposition is an enemy we have to surely can we do that we can't saka we are doomed inini handina kana hope come next year ndengandane 52 years but I don't have any hope we are done and finished really. Our faith has gone for nothing to matter to what a father can attack at the captain and the retirement nothing to talk about. I'm sorry, my brother. But anyway, regarding the wish you were called over America, never mind, but I could be saying about the terror of a new hope, which is a
aiwa takunza zvakanaka tinotenda zvikuru sane kupinda pachirongwa
maita ndiye maita kutumira mabhatiri tichingoisa mavairesa andakatenga chitira magesi but hei yedu sorry
aiwa tichaona kuti tokwanisa kukurongera here
maita basa zvaibva ndafara ndima ndipa hope chete habhati upenyu hapana
aiwa 2020 zvichanaka baba kwamuri ndoti happy new year handisi
kwakanaka ini ndinowishira vese vateereri vestudio 7 kuti happy new year although I don't know whether there's life there.
Aiwa tinotenda asizoni kuti umunyu mulaleli ongenayo kumuhlelo umwe womuteereri another call ongenayo kuhlelo yena utini ngodouble connect kutwini khola muteereri welcome une chirongwa chedu cheve chidiki.
Hello.
Yebo mulaleli, how are you?
Anyaphila ukhuluma nomkhokheli moyo.
Mkhokheli unjani budi?
Anyaphila.
Usixhuma ungaphi?
Ukhuluma lana South Africa.
Selifikile yini ku 2020?
Hayi asikafiki ku 2020 sisalindele nje ukuthi izikhathi zifike.
Kodwa ukufika uzafika ngithi.
Hayi
ngempela mkhokheli. Nanti udabula khona egudwini nangu 2019 usehambile u 2020 usefikile ubona ngani izinto zihambe kuhle na elizweni kulumnyaka?
Kulumnyaka njengoba sowugciba kanje hayi akulalutho mina ngathi lukhambe kahle alukho cause njengoba besibona ke kuloku kulawa abantu kuqatha kwabantu abantu amadokotela acotsha imisebenzi amatoyitoyi yabona ayikho into ehambe kahle lo nyaka. So hayi anginaphinde futhi anginahophu kahle ukuthi i-next year sizoba nempumelelo e-right ngoba ngikhala ngokuthi aluba abantu bayakwakuthi-ke njengoba yabona kisana sesinamaphathi amaningi amaphathi amaningi ngicabanga ukuthi lawo futhi aphinde abe lomthelelo ukuthi ilizwe lethu liwe kakhulu because omunye nomunye abe hambe eyofuna ama-sanctions laphana ukuthi maybe labo bangabuya basize yabona. So uma kungakwazeka ukuthi next year wonke amaphathi singakhethelekile ukuthi mashonaland mathebulaland kumbe kuphi yabona bahlale phansi maybe bathi emaphathi amathebeleni ndahlangani emashonaleni ndahlangani uyabona bese bezohlangana fanje ukuthi kudala kwakunjani. Ngicabanga maybe singaba ne-hope from lapho.
Bakhona yini ufisa ukuba bingelela ubafisele umnyaka omutsha all olenjabulo
yebo yebo abakhulu kakhulu ngifisela nje izihlobo zami abantu bonke basekhaya bangene kahle nje umnyaka omutsha bese ngizothi okunye kade ngikusele laphana bendeshiso ukuthi nje aluba kuyenzeka lo hulumende wethu azama ukubonela abantwana bethu ukuthi bafunde yabona because akula life zo ungafundanga and then futhi nali into le ukuthi mabegula bona bese bekubaya kwamanye amazwe aluba kuyenzeka ivali okwenza ukuthi bekwazi ukulungisa izibhedlela
so wena uthi kumele bayeke lokho ukuthi umuntu angagula eChina omunye eSingapore kumele hayi bakuyekele khonoko balungisise izibhedlela
yezimba yebo silungise izibhedlela zethu mina ngizothiwa upresident weSingapore uyagula ulethwe eZimbabwe angaze upresident weSouth Africa uyagula ulethwe eZimbabwe angaze nguzo kodwa thina amadokotela la siwacothayo kithi lana eZimbabwe yiwo siwalandela khona lapho kubo Singapore siwalandela kuphi kuphi uyabona and then futhi kuyikudlalisa kwemali because indiza lezomthatha lapho umuntu uyedwa imusa eSingapore imusa eChina imusa kuphi kuphi uyabona uyabhadalelwa futhi ihulumende ubhadala ngeforeign currency abantu bayalapha amadokotela silawa ayikhona ukuthi silawa amaningi over izibhedlela silazo sezi-emt ngathi imali analesisa kwamanye amazwe aluyamenteni izibhedlela loku la yenale nto yokuthi abantwana bamaministri abahlala phetheya kwamanye amazwe yabona bafunda khona uministri obhadalelwa uhulumente uhulumente laba bantu abaphetheyo abasena ndaba nangapha yabona mina ngikhumbula ngisafunda ngama-90s sasiphiwa amabhuku esikolo kodwa manje akusathiwa bhuku esikolweni akusekho konke lokhu yabo
hayi siyakuzwa mkhokheli isikhathi sesesidliwa ngangoke kulabanye abalaleli abafisa ukungena kuhlelo siyabonga ngithi baba
siyabonga kakhulu liqhubekele phambili lingene kahle nanomnyaka omutsha
lawe bra mkhokheli kuwe ngithi happy happy new year ngithi ndathi
Happy New Year,
siyabonga. Bye-bye. Right, Muriel Zimbabwe, that was Mkhokheli. He highlighted a lot of things. Iwa wat aiwa, ene maundrao, wongu zuna zuna kumira zwakanaka. I see he put a couple of wishes where he says, dilpane shinu, zunofano gadziri somuna 2020. Mkhokheli highlighted how he firmly wants the government to fix the health sector ku Zimbabwe. Anzi nyaye yekuti vanhu vakarwara voenda kunana China, kunana Singapore, pasinazvo ngatigadzirisei mahospital edu kuitira kuti vakarwara vanongopinda muchipatara chiri muZimbabwe kwete kuda kuenda kune dzimwe nyika. Now, let's continue with the other segments and the other incidences and events that happened throughout the nation. Now, throughout the whole time, in April, we touched on the issue of drug use. Inyaya yashungurudza vanhu vechidoko vakawanda, the youth, abantu vasakula ngempela, kutwa hai, vari kupedzwa nenyaya yekutora zvidhakamiswa. So in April, we touched on the issue of drug use and we highlighted how it's become a big pandemic in Zimbabwe. Our correspondent, Columbus Mavunga, touched on that. And not to mention that even after he touched on that, in the following month, in May, there were 131 youth that were arrested at a Vuzu party in Bulawayo over the same issue. But let's head to Columbus Mavunga, who's going to break down what exactly happened in April. Apota Chibata, nyaya ye ma drugs. Pane vechidiki.
Less than 3 in 10 young Zimbabweans have steady jobs. Many are idle and see no economic opportunity. For some, that leads to problems with alcohol and drugs. Catholic church leaders, community activists, and the Minister of Health are launching a campaign to warn youths about drug and alcohol abuse and how it hurts a person physically and mentally. President Emmerson Mnangagwa's government says it cannot deal with the problem on its own.
Alcohol and substance use is a rising problem in all of Africa and also in Zimbabwe, and it's become one of our top three diagnoses that we're seeing in our mental health units, so it's becoming a problem. There haven't been many national surveys on this problem, but of factors. It's a multifactorial problem.
Youth are susceptible to peer pressure and can easily gain access to drugs, says Dr. Roafam. Once hooked on drugs, they also become more likely to engage in criminal activities. This 20-year-old asked us not to film him when he was smoking cannabis. He says drug use would fall if more people could find employment.
We are going nowhere. Even if we are to look Kuman Street, there are some other people who are damaged. 50% of the youth in the streets, they can't even work. Their life are too distracted by drugs and so forth.
This Catholic Church hosts activities for young people to keep them busy and away from drugs.
Within our hall, the way it is structured, upstairs we are creating what we call a study center for the young people. We are finishing it. And then we have the computers. We have also started what we call the sports for the young people. We've created a volleyball pitch. We've created also a netball pitch here as well for the young people that when they are free, during their free time, they can be engaged in sports everywhere here. So at least with that, we are removing them from being just idle.
While those activities might help, when these young people have finished playing, they still find themselves unemployed. And the temptation of drugs and alcohol remains strong. Columbus Mavunga for VOA News, Harare.
Siyabonga, siyabonga. Columbus Mavunga, earlier on, ngichasisile ngempela ukuthi hayi. Uduba lokuthatha isidakamiswa hayi ukuthi waseluqedile ngempela abantu abasakhulayo eZimbabwe ndikabatha nje kare ukuthi nyayi yakayindramberi. This is a report that was done in April. I see the following month takanzwa kubulawayo gogontutu sayathunqa ngempela 131 youth were arrested for attending a vuzu party. For those that don't understand ukuthi kahle kahle kuyini vuzu party, amavuzu party ndaya ma gatherings kana kuti ma party kana kuti apo anorongwa nevechidiki huwa under the age of 18, vanenge vachinwa hwahwa vachiputa mbanje vachiita zvepabonde nezvinhu zvakasiyana siyana. 131 youth were arrested, some of them aged 12-13. So that's one of the things that we highlighted elizweni okuhluphe abantu abasakhulayo kulumnyaka. Ndirikunzwa ndine mutereri asizweni ukuthi umlaleli yena uthini ngodabule khona egodwini. Khola khola mutereri, ndinomugamuchira muchirongwa, ngiyakwamukela kuhlelo, ngibani khona ecingweni.
Hello.
Hey, Baba, zuri famba.
Yes, mkomo makadini.
Ah, mushe, ndi mkomo mkomo era.
Andi makowa.
Hey, ba makowa, zuri famba.
Hapana chiri kufamba, zvino zvaka mira kuti ndi.
Ah, amusati mapinda muna 2020 here mudare.
Amusati mapinda, takutarisira kupinda, but hey, gore ranga rakaoma iri.
Tiudzeiwo zvizvino.
Ah. 2019 yakatomera tikutarisira kuti yechi vari kumberi uko vari kuchaira ngoro dzezvenyika dai vaibva kusunungura kuitira kuti gore rekutanga manherano ritangike zvakanaka.
Makatarisira kuti 2020 zvichachinja here mukoma mako?
Kupinda.
Makatarisira kuti zvichachinja here muna 2020?
Ya, tarisiro tinayo asi manje tiri kuona zvichinetsa nekuti vakaramba vachingodhonderana zvavari kuita izvi zvinotiomera. Saka tikushuvira kuti dai vaita kuti zvinhu zvirerukire vanhu vese pakurarama nekuti tiri kushanda but tiri kubuda hapana.
Ndiudzewo mukoma Aaron, chii chakaitika muna 2019 chamungati ichi kai chandife ndakakangana?
Zvinosanganisira kuti kutooma kweupenyu, kuti zvinhu zvanga zvichingooma, kuti mumahospitari hamusi kuendeka. Mumabasa macho vanhu vari kushanda but mari dzacho dziri kubudamo hapana chinobuda chaunoita chaunonyatsoona kuti ndaita chakati. Saka zvinhu izvi zvino inototirwadza izvo kuti paupenyu chepa hatisi kuronga remangwana rakatinakira.
Mune chivimbo here chekuti zvinogadziriswa gore riri kuuya?
Ya, chivimbo chiripo kana sezvandisaiwa kuti vanhu vakagara pasi vakataurirana voona kuti zvii zviri kudiwa kuti zvinhu zvedu zvifambire munhu wese zvakanaka.
Haiwa, takunzwa zvakanaka vamakohwa. Varipo here mune hama kana kuti shamwari dzamuda kumhoresa here muchivashuvira gore idzva rakanaka?
aiwa hamandi nadzo ndina mukoma wangu ari South Africa nevanin'ina ana makuwa nana Zimbe vese vari ikoko ana Chirangu tinovasimbisa kuti vaive nenguva yakanaka kwamuri ikoko nedzimwe hama dzatinoshanda nadzo mumabasa kuno nekugarisana nadzo nemadzimai angu kuti vasimbisawo kuti vange vachipinda mugore rakadai kutarisirwa pamanherano iyi.
Aiwa takunza zvakanaka vamakuwa, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa kwamuri. Ndoti happy 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 new year mudari.
Tinotenda mazvita enyu nekuti bata.
Saka tosangana muna 2020. Right, muri yeZimbabwe mabva kunzwa kuna vaAaron Makowa. That was Aaron Makowa, Zimbabwean, of course, based as elizweni eZimbabwe. Yena uti this year, usekhathele ngempela uthi 2019 ngona ushaye phansi, 2020 buya sibo ukuthi singathini. Vamakhuwa vanyatsotsanangura, he explained that ngombono wakhe, in his opinion, izinto azihamba kuhle kulumnyaka. Asiqhubekele phambili ngodaba lwekhona egudwini. Let's highlight more events that happened in Zimbabwe in 2019. Now, as we proceeded, another thing that happened recently, and it's a story that we broke here per Studio 7, the health sector started dilapidating in September 2019. And as a reaction, state security agents were allegedly kidnapped owayengu president owe Zimbabwe Hospital Doctors Association, or Dr. Peter Magombe. This is something that happened in September, and if you remember correctly, Mtsakazo Mohle, Zimbabwe Mohle, when Dr. Peter Magombe was found, he set his first interview lapha ku Studio 7. But let's go back to September 2019. Lapho sabona bodokotela besithi hayi man, lingasijwayeli, lingasithathe kancane, musathi derere, dzosai Victor Magombe. Let's take a look.
The letter is addressed to the first citizen of this country, His Excellency, the President, E.D. Mnangagwa, from the senior doctors in all government institutions. 16th of September 2019, disappearance of Dr. Peter Magombe. We, the senior doctors, specialists, working in the government health institutions, met today and on the 16th of September 2019 at the Paraniato Hospital. We deliberated on the disappearance of our colleague, Dr. Peter Magombe, which was reported to Budiriro Police Station, RB number 4085997. Dr. Peter Mgombe's whereabouts remain unknown, and we are seriously concerned about his welfare. We therefore demand his unconditional return to his family. In the meantime, we have withdrawn our services as from... services from 0800 hours 16th of September 2019 has medical practitioners from both public and private services.
Libone lapo, that was September 2016, apo Dr. Peter Magombe wanga watorwao, who were allegedly state security agents. Takazo wanao Dr. Peter Magombe wakawanikwa, and his first interview yaka itwa Panapapa Studio 7, where he was explaining ashita aiwa iwo wanga wariboa wo, but he was he needed to be checked to make sure kuti jese zwagamira zwaganaka. Since then we haven't spoken to Dr. Peter Magombe, but we're looking, hopefully muna 2020 changeti nawo. Tsakazo muhle, Zimbabwe muhle, sesifikile maphetweleni tsashuka kumagume echirongwa chedu chanasi 31 December 2019. Anokoneka ine mfaro, thank you so much everybody who joined us. Anokoneka ine mfaro, ndini wenyu Mike Hove, kwamuri muri eZimbabwe. Gini Tsakazo muhle, Zimbabwe muhle, ngiti happy happy new year. Bye bye.
Nera kana kamuri ya Zimbabwe ino isti